Tamashira Chidiratiri ku United Arab Emirates Embassy kwa Tatanga tine samba ya Tanga taenda kuti tinovapa tichivapa zvitemo zvedu zvekuti hatisi kufara ne Gold Market documentary yakaburisa vanhu vari kuburisa upfumi hwemunyika yedu vachitora vachiendesa kuDubai. Tichibva ipapo tichibva taenda kuZimbabwe Embassy kwataenda oko kunomira panze tichiimba uye nekutaura tiripo kuti hatichada vanhu vanetsa nekutorwa upfumi hwenyika medu huchiendeswa kune dzimwe nyika husingavake nyika yedu.
Tinoona kuti nhasi izvo vari kupembera kuzvitonga kuzere, sei mafunga kuti muwanikwe imi sebato reCCC muchiratidzira pazuva irori?
Zvanga zvakanyanya kukosha muzvara nhasi nokuti takatarisira kuti tinofanirwa kunge tichipemberera 43 years yeindependence. Chatiri kusangana nacho ndechekuti vanhu vedu muZimbabwe havana mabasa, zvipatara zvishande, hapana kana chatinoisoona kuti chii chiri kuvakika munyika yedu asi upfumi hwedu huchitorwa huchiendeswa kune dzimwe nyika. Tichibva tabva ipapo tikaenda kusouth african embassy kwataendawo kunoita zvichemo zvedu tichiti kune mabhanga atakanzwa ikoko kuti vari kushanda vachibata mari dzinenge dzashandiswa kana dzinenge dzatengeswa negoridhe. Saka taida kuti vatitarisirewo munyaya iyoyo. Tichibva tapedzisira tave ku number 10 Downing Street ku office ya British Prime Minister vatapirawo nyaya yedu nezvitemo zvedu uye tachikumbira kuti vanhu ivavo kana vawanikwa vaine mhosva vasungwe.
Mungati imi matambirwa sei kumizinda yese yamaenda iyi?
Kuunited Arab Emirates varamba kuvhura dhoo. Tasiya tamba yedu tangoisiya taiso mupost box ravo. PaZimbabwe Embassy pakavharwa, kuSouth African Embassy vashambira, kuBritish Prime Minister's office tamba yedu yatambirwa. Watavuizwa kupinga tikavhurirwa dhoo tikatambidza tamba yedu. Saka tinotenda zvikuru.
Muri kutarisira kuti pabudei mushure mekuratidzira kwamaita uko?
Tiri kutarisira kuti vanhu vese maBritish citizens vakataurwa mudocumentary kuti vainvestigatewe.